Chingono nasa apedza kupa ufakazi panyaya kupomerwa gweta rake amai Beatrice Mutetwa yekunzi vakanyora padande mutande ravo reFacebook vachitaura zviri kuitika mudare panyaya yake achiti peji rinonzi nehurumende nderamai Mutetwa harisi ravo. Chingono audza dare kuti amai Mutetwa havaikwanisa kunyora papeji refirimu rakaitwa pamusoro pebasa ravo rakanzi Beatrice Mutetwa and the Rule of Law sezvo vasirivo muridzi wepeji iri. Amai Mutetwa vaudzawo dare kuti kuburikidza nechikumbiro chakaitwa nedare ichi chekuti vasamirire Chingono panyaya iyi hurumende iri kuedza kusarudzira Chingono gweta rinomumiririra zvavati zviri kunze kwemutemo uye vati hurumende iri kuedza kuti nyaya yaChingono inonoke kufamba nekuisa zvimhinga mupinyi zvakawanda. Amai Mutetwa vachema-chema kumutongi wedare kuti Chingono amboendeswa kudare repamusoro achibva mujeri zvaita kuti nyaya iyi inonoke kutanga mudare nhasi asi muchuchisi wenyaya iyi vawispa mabhaudhi vati havazivi kuti sei vekumajeri vaendesa Chingono kudare repamusoro. Vamabhaudhi vati nyaya iripo haisi yekutadzisa Chingono kuti awaniswe mukana wekutongwa zvakanaka panyaya yake kana kuti fair hearing sezvataurwa namai Mutetwa vachiti nyaya iripo ndeyekuti zvakaitwa namai Mutetwa hazvitarisirwe pamafambisirwo ebasa reugweta. Asi amai Mutetwa avo varamba vakatsika madziro vachiti havanei nepeji iri vati kunyange dai nyaya yehurumende ine humbo pamwe neuremu gweta rinokwanisa kumiswa basa kana nyaya yaro yaendeswa kuLaw Society of Zimbabwe kana rikabatwa nemhosva nekomiti yakazvimirira inenge yaumbwa neLaw Society of Zimbabwe kuti iferefete nyaya. Vatiwo chimwe chinoita kuti gweta ribviswe pakumirira musungwa hunge musungwa asarudza kumirirwa nerimwe gweta uye kana mutongi wedare achinga anyunyuta nehunhu hunenge huchiratidzwa negweta. Pasina izvozvo, amai Mutetwa vati hurumende iri kuedza kubatsa mutongi wedare Zimbere Moto. Mutongi wedare Vangoni Nduna vati vachatora mutongo wavo nechipiriso ndorunouya vachiti vanoda nguva yakakwana yekuti vazeye zvasvitswa kudare. Vatiwo havana masaisai eindaneti kumba kwavo kuitira kuti vakwanise kukurumidza kutora mutongo panyaya iyi. Zvaitika mudare zvatsinirwa nerimwe gweta raChingono vaGift Mutisi. Vamutisi vati kusvika pari zvino havasati vakwanisa kupa Chingono chikafu kuJerry zviri kuita kuti ararame nemabhisikiti nemvura chete kunyange hazvo vamwe vasungwa vese vari kukwanisa kuwaniswa chikafu kubva kunze.
Semagweta hatisi kukwanisa kumupa chimwe chikafu ndingazivi hama asi so far hama dzanga dzisiri kubvumidzwa kuendesa chikafu chekumba.
Mushure memutongo wavanduna wakatarisirwa nechipiri panyaya yamai Mutetwa iyi Chingono akatarisirwa kutanga kupa humbo hwake hwemamiriro akaita zvinhu mumajeri apo mudare muchange muine mutongi nemagweta chete sezvo vanduna vakatura mutongo wekuti vatori venhau pamwe neveruzhinji vachange vasingabvumirwe kunzwa zvichapupurwa naChingono vachiti zvaachataura zvinogona kukanganisa kuchengetedzeka kwenyika majeri vashandi vemumajeri pamwe nevasungwa. Mune imwewo nyaya yapinda mudare repamusoro-soro, mutongi wedare iri, Justice Charewa, vatura mutongo wekuti hurumende nemapazi ayo, inofanirwa kubvumidza Chingono nava Jacob Ngaruvhume kuonekwa nemagweta avo, vana chiremba vavo, pamwe nekupiwa chikafu nehama dzavo. Justice Charewa, vatiwo hurumende nemapazi ayo, inofanirwa kuremekedza kodzero dzaChingono navaNgaruvhume, dzekutaura zvakavandika nemagweta avo, uye hurumende haifanirwa kunge ichinzwa zvinenge zvichitaurwa pakati pevasungwa ava nemagweta avo. Vatiwo hurumende inofanirwa kubvumidza vasungwa ava kushanyirwa nehama dzavo munguva dzakatarwa nemitemo yemajeri. Chingono navaNgaruvhume vanga vakamirirwa negweta ravo Advocate Taona Nyamakura ukuwo hurumende yanga yakamirirwa navaJay Buddha. Chingono navaNgaruvhume vakasungwa musi wa20 Chikunguru vachipomerwa mhosva yekukurudzira vanhu kuti varatidzire paine chinangwa chekubvisa hurumende yava Emerson Mnangagwa. Vaviri ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa. Nyaya yavaNgaruvhume avo vanhu vamutungamiri weTransform Zimbabwe iri kutarisirwa kupinda mudare musi wemuvhuro svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.